Vana vechikoro vakasungwa nezuro padare remagistrate court mushure mekunge vaendako vachinotsigira mukuru wavo uyo akanga ari muusungwa vangadziore. Saka mapurisa akati iwo kuungana kwavakaita vakagara pasi vakabata maplacards aitaura kuti sunungurai mumwe wedu zvaiva nechinangwa chekukonzera mhirizhonga, savakabva vavharirwa mumacells, mupolice cells. Nhasi tichibva taenda kumatare edzimhosva tikavamiririrawo, tikakumbirawo kuti vapuwe vabvumidzwe kubuda kunze vakamirira mutongo wavo yatingati bail. Dare redzimhosva rabva rabvumirana nesu vakanzi ngavabude havo mushure mekunge mumwe nemumwe wavo abhadhara mari inokwana kuita iyo 2000 RTGS.
Nyaya ichanzwikwa rini?
Nyaya yavo iri kuzopinda mudare musi wa 3 October 2020. Ndopatinotarisira kuti vamuchuchisi vanenge vaunza umbowo uzere hwekuti vana vechikoro ava vaida kukonzera mhirizhonga sei nezuro.
Pane umbowo here hwavakakupai hwakaratidza kuti vana ava vakanga vachida kukonzera mhirizhonga?
Pari zvino hapana umbowo hwatitaridzwa kusara kwemaplacards akanga akangonyorwa kuti sunungurai vangadziore. Isu sekucherechedza kwataita izvozvo zvega zvakamira zvakadaro, hazvina mhosva yazvinganzi zvakonzera, hazvina mhirizhonga yazvinganzi zvakonzera. Ikodzero dzavo pabumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe kuti vanobvumirwa kuti vange vachitaura pfungwa dzavo kunyika veruzhinji vachinzwa pfungwa dzevana ava.
Vari kutongwa vese pamwe chete here kana kuti vanotongwa vakaita umwe umwe?
Pari zvino vari kutongwa vese vari vapfumbamwe nekuti vari kumenedzerwa mhosva imwe cheteyo yavari kunzi vakapara pamwe chete vakaungana vakarangana kuti vakonzere mhirizhonga. Saka vachange vachitongwa pamwe chete.